This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo ndira 24 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato reTransform Zimbabwe rinoti nhengo yaro yakakwikwidza musarudzo dzembire by-elections gore rapera iri kushungurudzwa. Kanzuro yeguta reHarare yoita chirongwa chekukurudzira vanhu kuti vasarasira madhaipa ane tsvina dzevana mumabhini. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato rinopikisa reTransform Zimbabwe rinoti nhengo yaro yakakwikwidza musarudzo dzeby-election kumbire gore rapera, vakudzanai gondo vari kushungurudzwa nevanhu vanozivikanwa kuti vatsigiri vebato rezanupf mudunhu iri. Vanoona nezvekuburiswa kwamashoko muhofisi yemutungamiri webato iri, varodhi Tangai Takarusa, vanoti musha wavagondo wakapiswa musi wa16 mwedzi uno, izvo zvakakonzera kuti vagondo vatize musha wavo. Vatakaruza vanoti nyaya iyi yakamhangarwa kukamba yemapurisa yepamahuhwe, asi nanhasi hapana matanho atatorwa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rezanupf kana wamapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navatakaruza.
Vakatanga kudzingirwa kubva pamusha chaipo chaipo nevanhu vanotozivikanwa vari vanhu vari maofficials ezanupf. Kutaura kwandiri kuita kudai, vagondo vanga vakamirira Transform Zimbabwe kuma by-elections ekumbire vakapisirwa imba yavo musi wa16 January. Vapisirwa imba yavo kudaro vakaenda kumahuhwe police station kuti nyaya yavo inge ichirudikwa inge ichiseresetwa, asi zvakaratidza pachena kuti mapurisa haana zvaanokwanisa kuita mari nenyaya iyi nekuti zvinhu zvakaitwa nezanupf hazvinenye kutishamisa zvinhu zvakaitika izvi, nekuti zvaitika mushure nekunge mumwe munhu anomirira zanupf anove first lady Mari Mugabe vataura zviri pachena kuti Mashonaland Central inogo area, kureva kuti haisi nzvimbo ine democratic space kuti mamwe mapolitical parties ange achiparticipata, uye vanhu vachiita sarudzo yavanoda vachisarudza kumbirira mapasa vata.
Saka imi sebato matanho apa muri kutora panyaya iyoyi,
seTransform Zimbabwe tiri kuti isusu hatisi kuzochisidzirwa, hatisi kuzobuditswa paurongwa hwekuti chero vanhu vemumbiri naivo vange vari vanhu vanenge vane sarudzo yavo iri pachena mune zvematongerwo enyika. Saka ticharamba tirimo mumbire sekuvedzwa kwatiri maprovinces ose eZimbabwe and all the districts mukati menyika yedu. Chechipiri ndechekuti vakaita zvinhu izvi tinoda kuti mutemo unge uchivateverera, uye kuti vange vachitotongwa nemutemo wenyika yeZimbabwe. Chechitatu ndechekuti tinoda kurumbisa mhuri yeZimbabwe, tinoda kumbisa chero vanhu vari kumbire kuti Transform Zimbabwe haizochitidzirwa nezanupf kuti inge ichibudiswa mukati nezvematongerwo enyika. Kwete, ise Transform Zimbabwe tinoramba tichiti tiripo kumirira vanhu, ticharamba tiripo takamirira vanhu.
Avanga vari vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muhofisi yemutungamiri weTransform Zimbabwe varodi Tangai Takaruza vari parunare neStudio 7. Kanzuri yeguta reHarare inoti ine chirongwa chekukurudzira vanhu kuti vasarasire mitambo yevana kana kuti madhaipa ane tsvina mumabhini anorasirwa marara sezvo izvi zvichikanganisawo utano hweashandi vachatakura marara aya. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vanoti kanzuru yavo iri kuita dzidziso yekuti vanhu vatange vageza madhaipa aya vasati vaakanda mumabhini uye tsvina vorasira muzvimbuzi. Ngatinzwe hurukuru yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Hongu tatanga chirongwa cheatinoti makamba madaipas. Kana mwana achinge aita tsvina mudaipa, amai musangoputira tsvina iri mudaipa munorasa mubhini, uro mungorasa pese pese. Isai tsvina iri mudaipa, makugatika iri mudaipa, tsvina moita mutoilet, yoina nemvura yemutoilet. Daipa riyamba riputira zvakanaka, morisungirirawo pamunosungirira pakanaka. Kuti kana motorigeza kuti ribve kunhuhwa kwetsvina, kuitira kuti kana panouya vanhu vanotakura mabhini vanomatakura madhaipazi iwayo vonomarasa zvakanaka.
Sei mafunga kutanga chirongwa ichi pari zvino?
Tafunga kutanga chirongwa ichi kubudikidza nekuona kuti vanhu vari kusvibisa nharaunda, vanhu vari kurasa mabhini anenge varasa madhaipa ane tsvina, uye zviri kukoka nhunzi, zviri kukoka imbwa, uye pavanhuvatina kufanyira, uye vanhu vanga vaakutema neutsvina uri kuitwa nevamwe vagari.
Pane vamuri kushanda navo here pachirongwa ichi, uyezve pane zvirongwa zvamuri kuita here zvekudzidzisa veruzhinji nyanya madzimai ane vana vachichi?
Hongu tiri kushanda nevehagis vanogadzira mapamba anonzi hagis nemapoketi sanitary pads. Chirongwa ichi takachitanga kumupakuku nekukuwadzana pari zvino tiri kuenda kumawadhi ese ari 46 inodzidzisa vagari kuti vange vachirasa mapamba avo mune zvakanaka. Tichaenda zvakare muzvikoro neprogiramu iyoyo, tinodzidzisa vana kuchikoro vanodzidzisawo vabereki, nekuti vana vechikoro vatinokwanisa kuwana pachikoro vakawanda nguva imwe chete. Takaona kuti vana vanobata zvinhu nekukasika, vakaona vabereki vachikadza vanokwanisa kuvaudza chiripo ripo kuti amai izvi hazvitenderwe, izvi amai vanhu vavateerera.
Munoona zvichizobatsira sei mune ramangwana chirongwa chenyu ichi?
Zvinobatsira chose, nekuti nharaunda inenge isingachasvibiswe, nharaunda inenge yagara yakachena sekuti agara mune zvakachena, uyezve zvinokwanisa kuti zvinofukisa zvirwere. Tsvina yangorapwa pese pese inokonzera zvirwere zvakaana nakorera nanatyphoid zvirwere zvemuu.
Ava vanga vari mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga vanoti danho riri kutorwa neboka rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services rekudyara makore ekunayisa mvura senzira yekuedza kurerutsa dambudziko rekushayikwa kwemvura rinogona kunge riri danho rakanaka asi rakanonokwa. Bepanhau reDaily News rinoti boka iri riri kushandisa ndege mbiri kuita basa iri. Makore anodyarwa nendege idzi anonzi anokwezva mvura. Tabata Reverend Matonga kuti tinzwe maonero avo uye mamiriro akaita zvinhu muminda munyaya dzekurima.
Mwaka uno uyu watovawo mosi raitof handione kuchaitika mashiripiti akanyanya. Ini izvozvi zvitirimo adunhu akaita sana mutoko vana mudzi zvitabu zvizhinji raitof ukanzwa vanotaura kuna namatebeleland zvichienda nekunana manikaland uko kunana bocha zvichienda munana bhorera hakuna chikafu. Saka hakuna kana kuri kuti pane zvatiitika maybe imvura yekuti pamwe zvipfuwo zvingazoona mvura yekunwa, asi pari zvinezvi hazvina zvina kumira mushe.
Tinonzwawo kuti bazi rezvemamiriro ekunze vari kuita zvekudyara makore kana kuti cloud seeding. Danho iri ringanzi rakanonokwa here kutorwa?
Tisingazivi because vanoita seeding vacho unoda kuita zviri conducive kuiita. Kana imo mudenga macho musingaiti haungangoti kana muchirimo woti ndava kuita cloud seeding nekuti tinoda kusidha. Zvinenge zvichienderana nekuti mudenga macho munokodzera here kuti musidwe. Saka kuti vakanonoka kana kuti havana zvinoenderana nekuti vaionei, asi zvingade kuti zviti kuti tingogagamishira kuti imwaka wakashata nevari kuti Elnino. Saka kusidha kana kusasidha igore rakashata zvemvura.
Ava vanga vari nyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga vari parunare neStudio 7 vari kwaNyadhire kuUzumba. Yashika nguo yatuno kuendesa iku na Blessing Zulu kwa anotipa chirongwa chezvino sangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tino kutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvino sangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemumiriri weHarare West mudare reParamende uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu. Honorable Jesse Majome. Honorable Majome, tinokutambira nemufaro pano pa Studio 7.
I want to tender blessing makabi vatereri.
I want to know imba vatereri vedu vari nani zvavo. Honorable Majome, tirikuona kuti pane mutongo wakaturwa iwo nedare repamusorosoro reConstitutional Court wekuti vana vari vasati vasvika makore gumi nemaseri kana kuti 18 years havafanira kunge vachiroora kana kurodzwa. Mutongo uyu wakakosha zvakadii?
Mutemo uyu wakakosha chekutanga waratidza iwo kuti dare repamusorosoro ari kuteta kunyatsoudza hurumende kuti bumbiro remutemo reZimbabwe rakatsikiswa muna 2013 ngari chitedzewo rinotofanira kutotedzerwa, hapana zvokumbonzvenga nzvenga, zvinotaura ngazvitedzere. Chechipiri, rakakosha pakuti dare iroro repamusorosoro ratidza kuti zvakare hari tete kudzivirira vana vadiki rekubva mukumbunyikidzwa vachinzi vari kuroorwa ivo vari vana vadiki. Bumbiro remutemo reZimbabwe guru rinonzi Constitution muna 2013 musi wa22 May 2013 parakasainwa kuti richive mutemo nemutungamiriri wehurumende iyoyi, rine zvanhu rakataura zvitsva maererano nekodzero dzevana zvinosanganisira sezvanga zvichizeyiwa nedare zvekuti kodzero dzevana dzichacherechedzwa. Saka munoona pane mimwe mitemo yanga iripo, ndoti yanga iripo, nekuti bumbiro inini semaonero angu segweta ndinoona kuti yakatoshandirwa nebumbiro, nekuti yakati chinhu chese chinopokana naro hachisisiri mutemo. Pane mutemo unonzi age of consent unongotaurwayo, mutemo wezvebonde. Mutemo uyu unotaura kuti mwana mudiki anokwanisa kurara nevakadzi kana nevarume asvika zera ripi. Usinge ndichitotaura hangu kudai ndototonzwa kutonyara kuti tinotombotaurirei kuti mwana mudiki anobvumidzwa hangu nezera ripi kuti arare nevarume kana nevakadzi. Iye ari mwana mudiki anenge achimborarirei nevakadzi kana nevarume. Asi zvakadaro hazvo, mutemo uripo unonzi Criminal Law and Codification Reform ndofunga iwoyo neunonzi Children's Act. Tikatora mitemo iyi iri miiri ino tikaibatanidza inoburitsa kuita kunge kuti vana havabvumidzwe kurara nevakadzi kana varume havakubvumidzwa zvebonde kana vari pasi pemakore anoita anoita 16. Asi Children's Act makanga makanyorwa nzi anonzi mwana munhu ari pasi pemakore 16. Asi huona ibumbiro rabva rati kwete. Munhu atichati mwana munhu ari pasi pemakore gumi nematanhatu chete. Takutoti munhu wese takutokwidza zera ringanzi ringatarisiwa kunzi munhu mwana. Takurikwidza kubva pagumi nematanhatu kusvika pagumi nemasere. Zvichireva kuti munhu wese ari pasi pemakore 18 ave mwana.
Tichitarisawo kuti paitwa nyaya iyi navabiti vachuchisi vehurumende vaipikisa. Makaona sei danho iri?
Munoziva izvi zvakandishamisa, ndakakatyamara chaizvo nekuti zvinoratidza kuti hurumende iyoyika haisi kumboziva zvaiutaura. Mumwe ari kumhanya achienda neuko, mumwe achimhanya uko mabhazuva, mumwe achienda kuchamhembe. Vari kutemana hamene kutemesana musoro, havasi kunzinzi manyama amire nerongo chaizvo. Ndinodai nekuti bumbiro repamusorosoro irori rinofanira kucherechedzwa. Basa ndingati rekwa gwegweta guru rehurumende, mukanyatsoverenga bumbiro iri zvotaura kuti basa regweta guru rehurumende rinonzi Attorney General nderekuona kuti raita zvinhu zvinobetsera zvinhu zvinoyambira hurumende nezvemutemo. Saka vaifanira kunge votoyambira kuti nai hurumende we bumbiro rinoti ndozvarinotaura izvi rotomhanya kuti ndo rinofanira kunge richitobetsera hurumende itore matanha naya ndichitaura aya.
Mukupeta nyaya yedu Honorable Majome, mungaudze chii kuvana zvakaipira kuti varoore kana kuti varoorwe vasati vasvika zera?
Kuvana kana kana vana vakachera, ndapota vanin'ina nehanzvadzi Nyaya dzekumhanyirira zvekuda kurorwa zvemumba izvi inokanganisa kunyatsobudirira kwenyu muupenyu. Tangai makura, zvinokutadzisa kuti munyatsodzidze, munyatsodzidze muzvikoro muwanewo mapepa eyi kuti mugozowanawo mabasa amunokwanisa kuita imimi, amunoita. Kuti munyatsozive nekuti kana muchiri vana vadiki kudai, hamumbonyatsonzwisisi zvinoreva kuenda nemunhu pabonde kana kurorwa. Nekuti upenyu huriko kumberi uko, munomhanyireko. Muchazongo anisi munogona nyatsombomira ikurai tangai manyatsobhezera kuti mugozonyatsokwanisa kuzvisungira mega ndokuti mugozotora matanho amunonyatsozeya mega kuti izvi zvakanaka zvazvino kana mukazvimhanyira izvi munenge muchingobatirirwa ende munenge musingatozvioni henyu kana matopinda mazviri kuti muzobuda mazviri zvinenge zvakutooma mune masara chaizvo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Honorable Majome nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, muchitendei.
Manga makateerera kubva kunhengo yedare reparamende inomirira Harare West, Honorable Jesse Majome, vanovawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo, tosangana zvakare svondo rinouya. Anokonika ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murai zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiva, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Tokupai kambo Man of Peace kubva kune chikwata Machikos. Ako kanga kari kambo, Man of Peace kubva kuchikwata Machikos kachuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7. Sezungu edi apera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reTransform Zimbabwe rinoti nhengo yaro yakakwikwidza musarudzo dzembire by-elections gore rapera iri kushungurudzwa. Kanzuro yeguta reHarare yoita zvirongwa zvinokurudzira vanhu kuti vasarisire madaipa netsvina dzevana mumabhini. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.